Ya, hurumende yeSouth Africa yaziswa izvo kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mapepa eAslam muno muSouth Africa vanofanira kunge vataridza mapepa avo anotaridza achingati pachirungu mapersonal finances. Votarisazve kuti munhu akadzidza kusvika pagwaro ripi atinoti maeducational qualifications. Uyezve votarisa kuti munhu kuti apinde muno muSouth Africa zvakanga zvafamba sei kuti apinde muSouth Africa. Tinoona kuti pane madocuments akaita semasalary advice slips avati vari kutarisira kuti ange achivapo. Izvi zvinhu zvinova zvicharemera vana veZimbabwe nekuti tinoona kuti munhu kana achibva achitsvaga Aslam anenge asingakwanisi kuti aunganidze zvinhu zvese izvi akwanise kupinda kwaanenge achienda sezvakaita muno muSouth Africa vachiuya kuzokwasha.
Saka izvi zvichakanganisa sei urongwa hwekutsvaga upoteri uhu?
Tinoona zvinhu zvicharemera vana veZimbabwe zvikuru nokuti nyangwe tikatarisa parekodhi yatina iko zvino pavanhu vanga vakaapplya maAslam pagore rakapfuura pa12,000 pakakwanisa kuti vanhu vaviri ndo vakakwanisa kuti vaapproviwe Aslam maAslam avo. Saka zvinhu zvichaomera vana veZimbabwe vakawanda tichitarisazve kuti vazhinji havana kukwanisa kunge vakapinda pachirongwa cheZSP.
Pane matanho amuchatora here pamusana penyaya iyi?
Pane tichataura nehurumende yeSouth Africa nokuti nyaya tikatarisa tinoona kuti iyo South Africa isignitory kuyatinoti 1951 United Nations Convention. Saka South Africa inofanira kuti ichengetedze vanhu vanenge vari muupoteri munyika yayo sezvo yakasaina gwaro iroro yekuti inokwanisa kuti ibatsire mupoteri zvisinei kuti abva kunyika ipi. Saka zvinhu zvatichati titaure navo nokuti tikatarisa application form riripo iko zvino rinoremera munhu wese ari kutsvaga Aslam muno muSouth Africa.